manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kubvumbi 28, 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mashoko emutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters vaJulius Malema ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvidzokere kumusha zvinovhota kubvisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachigaro okonzera mutauro wakanyanya vamwe vachivatsigira asi vamwe vachivashoropodza. Nyika dzemuAfrica dzokurudzirwa kumusangano weZITF kusimbaradza urongwa hwekutengeserana. Zimbabwe National Statistics Agency inoti mhuri nevanhu vatanhatu yave kuda mari inosvika zviuru makumi matanhatu nezvisere zvine zana nemakumi manomwe nemasere kana kuti $68,178 kuti irarame. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko emutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF vaJulius Malema ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvidzokere kumusha zvinovhota kubvisa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pachigaro okonzeresa mutauro wakanyanya vamwe vachivatsigira asi vamwe vachivashora. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo Zimbabwe Electoral Commission yave kupeta chirongwa chekunyoresa vavhoti pedyo nemisha yavo kana kuti blitz. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
VaMalema vakataura mashoko aya nezuro kumomo yevatsigiri vebato ravo muPretoria pamhemberero dzokuwana rusununguko kuSouth Africa zeFreedom Day. Vakakurudzira mamiriyoni ezvizvarwa zveZimbabwe zvinofungidzirwa kuti zvinogara munyika iyi kuti zviende kumusha kunovhotera shanduko. VaMalema vakashora mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachiti vakatadza kuita zvavakavimbisa apo vakatora matomu muna 2017. Asi mukuru wesangano rePlatform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vaudza Studio 7 kuti vanobvumirana navaMalema kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvinofanira kuvhota asi kuti zvinofanira kuvhota zviri chero kunyika ipi zvayo.
Saka taida kuti vamwe vari kunze kwenyika kana vanoda kusapota kuti maZimbabweans akwanise kuita zvinhu zvavo ngava ramba vachisapota nyaya yediaspora vote. Ndo nyaya inokosha kwandiri.
Izvi zvatsigirwa naDr Wellington Kadzikwa avo vanodzidzisa paAfrica University vati chikuru chinodiwa kuti mutemo uvandudzwe kuti vanhu ava vabvumidzwe kuvhota vari kunze kwenyika sezvinoitwa pasarudzo dzenyika zhinji pasi rese. Dr Gadzikwa vatiwo panoda kuvandudzwa mutemo nemafambisirwo esarudzo muZimbabwe vachiti kana zvinhu zvikaramba sezvazviri kuvhota hakuna zvakunoshandura.
Mamiri azvakaita izvi mabato acho anonga achida kuvhoterwa anenge akwirira nevanoita zvemaelections vezviki vaya. Saka zvinoreva kuti nyangwe vanhu vavhota mangwana tinongodzokera patanga tingoi vanhu vachiti hazvina kubuda zvakana kuti vanhu avanenge vasina chivimbo nekuti neboka rinoita nezvemaelections.
Kunyange hazvo vaMalema vakati zvizvarwa zveZimbabwe zvinogona kudzokera kuSouth Africa zvavhota, vaMadhuku vati nyaya yekushungurudzwa kuri kuitwa zvizvarwa zvekunze kwenyika muSouth Africa inogona kutadzisa vakawanda kudzokera kunyika iyi. Vakasanobata chinzvimbo chemutevedzeri wasachigaro mubato reCitizens Coalition for Change vaJob Skala vanyora padande mutande ravo reTwitter kuti vaMnangagwa vanofanira kubviswa pachigaro uye vakurudzira vana veZimbabwe vari kuSouth Africa kuti vateerere mashoko avaMalema. Mutauri webato riri kutonga reZANU PF vaChris Mutsva varamba kupa pfungwa dzebato ravo pamashoko avaMalema. Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava vange vasiri kudaira narembozha yavo. Zvichakadai, Commission inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission nasi yati vanhu vakawanda vave kuenda kunonyoresa kuvhota pasi pechirongwa chayo chechipiri chekupinda munzvimbo dzinogara vakawanda ichinyoresa vanhu kuvhota. Mutauriri weZEC vaJasper Mangwana vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo chirongwa ichi chichipera nemusi wemugovera hazvifaniri kushayisa vanhu mufaro nekuti vanokwanisa kuramba vachinyoresa kuvhota kumahofisi ekomishen iyi.
Tasvika kumazuva ekupedzisira ndovanhu ruri kutouya. Komishen yakaita zvekare stendi kuzoita TF kwatiri kuona vanhu vakawanda vachi vachinyoresa kuvhota. Tokurudzira voruzhinji kuti vashandise mukana iwoyu munzvimbo dzavo dzakasiyana. However, bilichedu ikapera komishen haina kumira kunyoresa vanhu kuvhota. Tange takavhura ku73 mahofisis edu anova 63 madistricts ne10 maprovinces kureva kuti vose vanoda kunyoresa kuvhota vanhu vakuenda munzvimbo idzodzo. Zvinhu zvedu zvofambira zvakanaka.
Kusvika musi wa18 mwedzi uno pane vanhu zviuru makumi matatu nezvitanhatu vainge vanyoresa pasi pechirongwa ichi chakatanga musi wa11 mwedzi uno. Vanhu zviuru makumi masere vakanyoresa kuvhota nyika yese pasi pechirongwa chekutanga cheZEC kana kuti Blitz, asi vanhu vakawanda vanotarisirwa kunyoresa pasi pechirongwa chinopera nemugovera sezvo chiri kuitwa apo paine chirongwa chekupa vanhu zvitupa munzvimbo dzinogara vazhinji neveCivil Registry Department. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Zimbabwe National Statistics Agency inoti mhuri nevanhu vatanhatu yave kuda mari inosvika zviuru makumi matanhatu nezvisere zvine zana nemakumi manomwe nemasere emadhora kana kuti $68,178 kuti irarame. Mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti vemabhizimusi vari kuda kukonzera kusagadzikana munyika ndo vari kupa kuti mitengo yezvinhu irambe ichiita chamuramba mhuru. Asi vemabhizimusi vakaita seConfederation of Zimbabwe Industries vanoti mimwe mitemo yehurumende ndiyo yopa kuti nyika iende kumawere. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari Joyce Ngwenya.
Mushandi wanhasi ari mupfumpfu, ane mhuri uyezve ane zvikwereti zvakati kuti zvinoda kubhadharwa nemari yekuzhe. Saka mari yemuno emadhora emuZimbabwe ndiwo ari kutoshandiswa kupa vashandi mihoro. Izvi zvakutokonzeresa urombo husati hwamboonekwa muno munyika. Vamwe vana vachatokonewa iko kudzokera kuchikoro, vagwere vachifa nekushaya mari dzokurapiswa.
Tinonzwawo zvichitaurwa kunzi mari yomuZimbabwe inoshandiswa iri kudonha zvakanyanya, yatingati inflation pachirungu. Izvi zviri kubatawo vashandi vachisara vakamira papi?
Kudonha kwemari yemuZimbabwe kuri kudzipa vashandi. Vamwe vari kutoshaya hope, vamwe vachitovata nezhara.
VaNgwenya, mambobata nyaya yekugadziriswa kwemitemo yenyika, zvii zvingada kuitwa munyika kuti upenyu hweveruzhinji huitewo zviri nani?
Maonero angu ngakugadziriswe mitemo inokudza mabhizimusi kuti mabasa awande, uye mari yemuno ndokuti inyanye kushanda basa kuitira kuti vemabhizimusi ava vaseme mari yokuzhe. Awa kana tikangoramba tichishandisa mari yekuzhe zvinhu zvichiramba zvichidhura, vashandi vachitambura vachiyaura.
Vari Joyce Ngwenya vanoongorora nyaya dzezveupfumi vari parunare muHarare naIvan Zininga weStudio 7. Apo Zimbabwe International Trade Fair yapinda muzuva retatu kuBulawayo, nyika dzemuAfrica dziri kukurudzirwa kuti dzibatane munyaya dzekutengeserana pachadzo sezvo dziine zviwanikwa zvakawanda. Izvi zvabuda pamusangano waitwa nhasi weConnect Africa Symposium wavhurwa zviri pamutemo nemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga. Musangano uyu wapindwa nevamiriri kubva kuSADC, COMESA, United Nations nemamwe mabhanga nemasangano anopa rubatsiro. Mukuziya nezvenyaya yekukosha kwekutengeserana uye kwemusika uyu, Blessing Zulu weStudio 7 abata gurukota rezvemaindastiri Dr. Sekai Nzenza.
Kuno kuBulawayo, trade fair yegore rino iri kufadza zvikuru. nekuti yakanangana nechinangwa cha president vedu Dr. E.D. Mnangagwa.
Ava akati kudi mukajekesa ipapo.
Avo vakati ngati tarisei zvatinokwanisa kurima nezvatinokwanisa kugadzira nezvatinokwanisa zvakare kuti zvitipe mabasa tichibatsirwawo nevekunze vanouyawo nepfungwa dzavo kana kuti nemameshini avo. Patrade fair yatiri kuona ine vemakambani vauya vakawanda pari zvino tave kutopfuura 500. Izvi hazvisati zvamboitika hanzi kubva gore ra2000, saka fungai kuti gore rino 2022 zviri kutaurwa napuresident vedu kuti Bulawayo ngaisimuke zvakare ive taundi yatinoziva kuti ndiye indastry iyo inosimudzira makambani vanhu vachiwana mabasa.
Zvii zvimwe zvamuri kutarisira kuti zviwanise vanhu mabasa?
Zvimwe zvacho zvakanangana nemameshini nemainnovation hubs, zvimwe zvezvichinangana nekotoni kuti tigadzirewo machire edu, zvimwe zviri kunyanya kufadza ndizveleather kuno kuBulawayo kune mombe, kuti kune bhutsu dzinokwanisa kugadzirwa ukadziona nhasi unotoshamiswa kutrade fair. Dzimwe dziri kugadzirwa nerhino, dzimwe neganda rejirafu, dzimwe nemombe. Zvakawanda chaizvo zviri kuitika kuno kuBulawayo patrade fair.
Gurukota rezvemaindastiri nekutengeserana Dr. Sekai Nzenza vari parunhare kuBulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Blessing yabatawo nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma.
Kubatana munyika dzeAfrica hakusi kutadziswa nemhaka yekushaya zvicherwa kana zviwanika, izvo zvakazara. Zvinoita kuti nyika dzemuAfrica dzisabatana ndezvekuti chekutanga ndechekuti kubatana kunonetsa kana budiriro pakati penyika idzi kwakasiyana, sechiedza nerima muchirungu malevels of development akasiyana.
Izvi zvinorevei takatarisa nyaya dzebudiriro?
Izvo zvoreva kuti mapriorities kana kuti zvinokosheswa nenyika yega yega zvinobva zvasiyana. Muenzaniso ndogona kukupa kubudirira kwakaita South Africa nekubudirira kwakaita Zimbabwe, kubudirira kwakaita Egypt nekubudirira kwakaita Malawi. Umuona ufanani panyika idzodzo nekuti imwe neimwe inenge ine zvayakatarisa ichiti izvi ndozvoda kuitwa mukati meupfumi, izvizvi inenge isiri priority. Saka ndochekutanga chinoita kuti nyika dzisabatana. Kubatana kunenge kwakareruka kana budiriro ichienderana, mapriorities achienderana, muono pakutengeserana uchienderana zvekare. Chechipiri ndechekuti nyika imwe neimwe ine zvibvumirano zvayo zvainoita nenyika dzekunze dzinotenga zvinhu zvayo, ayo anonzi mabilateral trade deals pachirungu. Vamwe nevamwe vane zvavanopiwa mumadhiri ayo, uye zvavanowana zvinogona kusawanikwa nedzimwe nyika dzinenge dzitengeserana nenyika imwe chete iyoyo. Kutengeserana haisingori nyaya yemutengo wezvinhu, kune zvimwe zvinopiwa padivi.
Ndezvipi izvi?
Zvakaita kunge magrants, zvikwereti, aid nezvimwe zvakasiyana siyana zvekuti nyika dzinenge dzakavakidzana hadzikwanisi kupa zvinhu izvozvo. Chechitatu inyaya yekuti nyika dzakabudirira dzakaita seChina, United States, nyika dzekuEuropean Union dzakaita kunge vana France, Germany, United Kingdom dzinowana zvicherwa nezvimwe zvakawanda kubva kuAfrica kubudikidza newirirano yavainenge vainayo mukudyidzana kwavo, inozivikanwa sekuti foreign policy pachirungu. Saka foreign policy iyi yenyika idzi inoita kuti muono pakati penyika dzemuAfrica dzisiyane. Saka kusiyana kunenge kuchiita maforeign policy enyika dzemuAfrica kunoitawo kuti kutengesana nekuve kunonetsa, nekuti mofangwa kuva nemuono wakafanana kuti kana tichitengesa kuEuropean Union totengesa seizvi.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanasikana vechidiki mudhorobha reMasvingo vari kuchema-chema kuti vari kuvenyikidzwa kodzero dzavo, vachibatwa zvisina kunaka miviri yavo nekushungurudzwa nevanhurume pamwe nevakomana, avo vanovamanikidza kuti vadanene navo kuti vawane mvura kuzvibhorani kwavanoenda nekuda kwemvura iyo inouya kwenguva pfupi mudzimba dzavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekuongorora matambudziko anosangana nevechidiki mukufambisa kwemabasa ekanzuru muMasvingo, vechidiki vechidzimai vakati kushayikwa kwemvura yekanzuru mudzimba kuri kukonzera kuti vamwe vabato zvibharo kuzvibhorani kunyanya nguva dzemanheru. Vachitaura pamusangano uyu wakaitwa nesangano revagari remasungu United Residents and Red Pairs Alliance kana kuti Mura muzvare Rejoice Maridza vekwamucheke vakati vave kutosvika kuenda kuzvibhorani nenyaya yevanhurume vanombunyingidza kodzero dzavo. Mumwe musikana wechidiki Emilda Gotora akati kushayikwa kwemvura kuri kupinza upenyu hwevasikana munjodzi yekubhinywa.
Isu sevasikana vechidiki tisi tinotumwa kuzvibhorani pai panenge paenda mvura paya. Saka kana tasvika kuzvibhorani uku vakomana vanotora advantage votimbunyikidza isu kodzero dzedu. Saka takutotya nekuti unokwanisa kutobatwa chero chibharo uchienda uri kuchibhorani kana wakunochera mvura.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura muzvare rombidzai magurupira vachitaurira musangano uyu vakati kanzuro inofanira kupa vagari mvura nguva dzose mudzimba kuti vanasikana vasasangana nedambudziko iri.
Semura tinongotidei kanzuro yameka sure kuti mvura iri kubuda mudzimba chero ikasabuda zuva rose, asi ikaita mahours avakataura iwayo 6 hours kuitira kuti vanasikana vasange vachienda kuzvibhorani kunyanya usiku nekuseni uko kuri kuwanikwa macases esexual harassment. Pane macases akatoripotwa kuti kune vana vechisikana vakanhumburiswa ikoko. Mawater barons aya ari kukumbira vana masexual favors kuitira kuti vakwanise kuvapa mvura. Ndochichemo chikurukuru chatinacho kukanzwa kuti mvura ngaibude mudzimba mumataps kuitira kuti tichengetedze vanasikana.
Vane magurupira vakati sangano ravo riri kushanda nemamwe masangano anorwira kodzero dzemadzimai pamwe nemapurisa kuti varwise dambudziko iri riri kukura. Meya weguta remasvingo vakoreni maboke vati vanga vasingakwanisi kuti padivi ravo sezvo vanga vari mumusangano kumusika wetrade fair kublawayo kwavakaenda. Dhorobha remasvingo rinoti harichakwanisi kupa vagari mvura yakakwana nekuti mishina yavo iri kukurirwa neuwandu hwevanhu hwakawedzerwa mudhorobha iri. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Hurumende wekuti vanhu zvikamu makumi manomwe nezvishanu vabayiwe nhomba yecovid-19 mukupera kwemwedzi wachikunguru hunenge huchanetsa kuzadzikisa sezvo vanhu vashoma-shoma vave kuenda kunobayiwa nhomba. Nezuro bazi rezveutano rakati kwakabayiwa vanhu zviuru zviviri nemazana mashanu nemumwe kana kuti 2501 nhomba yekutanga. Izvi zvasiya vanhu vabayiwa nhomba mbiri kusvika pari zvino vadarika mamirioni matatu nezviuru mazana mashanu kana kuti 3.6 million. Bazi rezveutano rinotiwo hakuna munhu akafa nechirwere ichi nezuro, zvasiya vafa nechirwere ichi vachiri zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matanhatu nevapfumbamwe. Vanhu zviuru makumi matanhatu nevaviri vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Mukuzoya nezvenyaya yekuzengurira kwevakawanda kubayiwa nhomba, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike.
Tikuona kuti veruzhinji iye zvinezvi vamwe vacho kuvarairwa kwacho kwanyanyisa. Saka zvinenge zvakakosha kuti kunyangwe munhu anenge akabayiwa uya anenge achikurudzirwa kuti ange achiramba achitedzera dzidziso yekuzvidzivirira iya.
Zvii zviri kukurudzirwa?
Kungave kupfekwa kwemamaski nekugara madaranganwa. Asi chinhu chikuru ndechekuti tiri kuona kuti tichine vanhu vakawanda zvikuru vasati vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19. Vanhu ivavo vada kuramba vachidzidziswa kukosha kwekubayiwa nhomba, kunyanya-nyanya panguva ino apo tatarisana nemunguva yekupinda munguva yechando.
Sei pachiita dambudziko kana yasvika nguva yechando?
Tinoziva kuti munguva yechando zvirwere zvedziwa zvinowanda, saka njodziwo zvekare yekuzova nemamwe mavarianti ecovid-19 inenge ichiwandawo zvekare. Saka tida kuramba tichikurudzira veruzhinji kuti ngatikwanisei kubayiwa nhomba yekuzvidzivirira iyoyi, uye kana nekutobayiwawo zvekare iyo nhomba yebooster iya, kuitira kuti tinge takawana dziviriro yakakwana apo tinezenge taakupinda munguva yechando. tinoona panogona kuita dambudziko guru senyika kuti tinge tichibaya vanhu 70% munguva pfupi yatatarisana nayo iyoyi, asi tikava neurongwa sehwakamboitwa pafirst blitz iya, sezvo vana vezvikoro vaakudzokera kuzvikoro, zvinogona kutibatsira sezvo ndivo pane mizera ine vanhu vakawandisa ipa.
Mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vaita musangano nemutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky muguta guru renyika iyi reKiev. Vakati kurwiswa kwenyika iyi neRussia kuri kupa kuti vanhuwo zvavo varasikirwe neupenyu. VaGuterres vashanyira nzvimbo dzakaita seBorodyanka neBucha, uko kwakawanikwa mitumbi yevanhu vakaurayiwa pakabuda mauto eRussia munzvimbo idzi. Izvi zvakapa kuti vanhu vakawanda vati idzi dzitorwe semhosva dzehondo dzinofanira kuongororwa. VaGuterres vakurudzira Russia kuti ishande neInternational Criminal Court mukuongororwa kwenyaya iyi. Vatiwo vari kuda kuti vanhu vemuUkraine vapiwe chikafu, zvinova zvavati vakataurawo nemutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanotiwo vaendesa kuCongress chikumbiro chekuti vakwanise kutumira zvimwe zvombo nerubatsiro kuUkraine. Apo Liberia yopemberera makore mazana maviri erusununguko. Vanhu vakawanda muguta guru renyika iyi reMonrovia vanoti nyaya yekusatakurwa kwemarara muguta iri yave kukonzera matambudziko akanyanya zvikuru munzvimbo dzinogara varombo. Vakuru vanoti panorwa nzou uswa ndihwo hunoparara. Izvi ndizvo zvinonzi zvave kuitika zvichitevera kunetsana kuri pakati pegurukota rezvekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo nemakanzura ebato idzva reCitizens Coalition for Change achangobva mukusarudzwa. Gakava iri rinonzi nedzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika rave kukanganisa mafambisirwo emabasa mumakanzuro emaguta nemadhorobha. Svondo rapera, vaMoyo vakanyora tsamba kuvatungamiri vematunhu vachivazivisa kuti mameya nemasachigaro vakanga varipo sarudzo dzemabyelections dzisati dzaitwa vakanga vasingafanirwi vachibviswa kunze kwekunge paita chigaro chine chinzvimbo. Asi makanzura ebato reCCC akapikisa danho regurukota iri akaenderera mberi nekusarudza vainoki mupamaonde sameya vakafanobata chigaro muHarare vachibvisa vaStuart Mutizwa webato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vakanga vagara vakafanobata chigaro ichi sezvo vamafume vari pazororo. Pasina nguva, ofisi yavaJulai Moyo yakanyora tsamba ichizivisa kuti yakanga isiri kutambira kudomwa kwavamupamaonde kuti vafanobata chigaro chameya, ichiti musangano wekusarudza vakafanobata chigaro chameya uyu wakanga waitwa zviri kunze kwemutemo. Vamwe vanoti kupindira kwavaMoyo uku kwave kukanganisa mafambisirwo emakanzuru uku vezanoPF nehurumende vachiti makanzuru anotungamirwa nevanopikisa ndiwo ari kukundikana kuita basa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party vaUrayai Zembe pamwe neGweta vari nhengo yeZANUPF vaMasimba Mavhaza. Tatanga nekubvunza vaZembe kuti vanoti kudii nekusawirirana uku.
Gakava iro riri kuitwa naminista vaJulai Moyo ratipfidzisa kuno izvozvi kwandigere kuno mumiririri womuhurumende yedunhu yomuHarare ndivaJacob Mafume kuwadhi kwandiri kuno. Iye zvitaona nhamo nokuti ose maservices anofanirwa kuti aende kuvagari haasi kuuya nokuti mumiriri wedu haana kupuwa mukana wokuite basa rake somumiririri nokuzoita futi basa raakapiwa imo muhurumende yedunhu reHarare sameya. Saka zvinhu zvakaipisisa chaizvo zviri kuitwa navaJulai Moyo zvokutopindira pautongi hwedunhu. Isu savagari vomuHarare tisu tinoshara vamiririri vanoenda kunoita hurumende yeHarare vapinda muzvigaro. Saka ava minista zvavari kuita izvi vari kuvhiringidza basa rinofanirwa kuitwa na vanhu vakasharwa nesu vagari vomuHarare. Saka vari kubvisa isu vagari vomuHarare. Dai zvaibvira taitsvagawo kwaanogara Julai moyo. Tondomiita zvaari kuchiita kuno kuitira kuti agoziva kuti hazvinzerwo.
Dr. Mavaza, nyaya iri mudariro yekupindira kunonzi kuri kuitwa negurukota mukufambiswa kwemabasa mumakanzuro. Munoti
chekutanga mumakanzuro mune mitemo inobatsira kana kuita kuti ikanzuro igoshandiswa zvakanaka. Saka chekutanga kana munhu achinge ari kanzura kana kuti ari meya haangobviswa nekuti pauya kanzura munyowani. Anobviswa chete kana pachinge paita aidza afa kana kuti adzingwa basa kana kuti asungwa. Takatarisa makanzuru emuHarare vamusarurwa Stuart Mutizwa ndo vari kumbumfa robata chigaro cheumeya weHarare. Izvi zvakaitwa nekuti vamafume havasi kungori pazororo chete vakambomiswa nyaya yavo ichiongororwa. Saka tikatarisa ipapo tinobva taona kuti hakuna mutemo wachikorwa. Makansera matsva akapinda paukanzura vanga vasina kodzero yekungotanga kubvisa zvagara zvirimo. Vaingopindawo vachingotedzera zviripo. Akamirira meya anga aripo aingosiwa aripo kusvikira nyaya yavamafume yapera. Kana vamafume vazvozi aiwa tavadzinga havachisiri meya, ndo pavanenge vakuzoti taakusarudza meya, hatichina meya.
Dr. Zembe, tiri kunzwa kuti minister vaJulai Moyo vari kushandisa mutemo kunge vachitora matanha vari kutora. Saka tingati here muri kupikisa mutemo uri kushandiswa iwo?
Iko zvino madhi yakanyorwa nomutevedzeri wamabharani wokuministri ichibvisa vamupa maonde pachigaro chaakapiwa haina kana section yayakakota kana kuti yayakati in terms of chapter chakati chakati local government act. Zvinoshamisa kuti tsamba inonyorwa kubva pokutanga kusvika pokupedzisira isina kudoma mutemo. Hakuna zvinhu zvakadaro. Ndo inonzi kukonewa kukuru nokuti zvambotaurwa naamavhaza kuti panoshandiswa murao inhema.
Dr. Mavhaza,
Mavhaza ngavati ngaatiudze section yakashandisiwa patsamba iyoyi ndakaiverenga iyi.
Baba, tsamba inogona kungenge isina mutemo wakashandiswa asi ngandikudzei mutemo uripo. Mukaenda pasection 272 subsection 1 yebumbiro remutemo inotaura kuti at the first sitting after every general election, tukutaura nyaya yegeneral election, a provincial council must elect a chairperson. Saka ifirst sitting yegeneral election kuti mugonzwisisa subsection A inotaura kuti musangano unenge una vanhu vakawanda imomo pageneral election unomuvha kuti musarudze meya. Then tikatarisa pasarudzo apfuura aya yanga isiri sarudzo yegeneral election. General election iri kuuya 2023. Aya anga ari mabi elections. Mutema hautaure kuti munochinja zviripo kana maita bi election. Munongoshandura chete kana yaitwa general election.
Avanga vari gweta uye vari nhengo yezano PF vasimba Mavhaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kune nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato reDemocratic Party vauraya Izembe vari parunare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chedu cheWomen's Round Table na 8 p.m. nasi tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nemadzimai ari kushanda muSouth Africa umu musina kugadzikana pari zvino. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mashoko emutungamiri webato rinopikisa muSouth Africa reEconomic Freedom Fighters kana kuti EFF waJulius Malema ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika iyi zvidzokere kumusha zvinovhota kubvisa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa pachigaro okonzera mutauro wakanyanya, vamwe vachivatsigira asi vamwe vachivashora. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini dini Jonga kandemiri ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolesine mhlaka 28 Mabasa 2022. Praxitus Jeremiah, endabeni zethu lamhlanje.
Ngikhuthazalela umphakathi ukuthi kusasa ngolwesihlanu mhlaka 29 April sibe sigqoke ezimnyama. Lapha sifuna ukutshengisa ilizwe ukuthi siyakhala. Abantu kabasakwanisi ukuqhubeka ngezimpilo ngenxa yokuthi akusaphileki ngokuphela okwenza ama-prize.
Mihlanganiso yababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Isicebise uzulu ukubana aqobeke umnyama kusasa ngolwesihlanu njengendlela yokutshengisela ukuhlukumezeka ngentengo yempahla elokhu ikhuphuka nsuku zonke.
Currently, renders are being charged in US dollars, and also other food outlets are charging US dollars. If you go in the supermarkets, you find that the supermarkets are actually charging the black market rates, and this is making it difficult for the workers.
Yabenhlanganiso yeZimbabwe Rural and Urban Councils Masses Workers Union. Bakuteza abaqhatshi ukubana balandele ukwenziwa umhulumende ukutholisa izisebenzi zakhe ingxenye yeholo lazo ngedola lemelika. Bayakhala abeZimbabwe kulandela ukutshona kukasomahlaya olodumo uClive Chigubu okhulelwe yimkhuhlane wemvukuzane. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulo msakazo. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isicebise uzulu ukubana aqoke okumnyama kusasa ngolwesihlanu njengendlela yokutshengisela ukuhlukumezeka ngokuqonga kwentengo yempahla ekhuphuka nsuku zonke osokuthwalise abantu nzima. Ubathabele Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ngesikhathi sokulungiselelwa ukuvulwa kwezikolo ngolwesibili mhlaka 3 iNkwenkwezi, ababalisi benhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUS, bathi bakhangelele ukuba umqhatshi akhangelisise iholo phambilini kokuvulwa kwezikolo ngoba intengo yempahla isikhuphukile, kodwa iholo labo lilokhu liphansi. Unkosikazi Thembekile Ncube, umgcini sihlalo welupane ku-ATUS, uchasisa ngabakuhlelele usuku lwakusasa.
Kusasa kuzabe kugqoke izigqoko ezinyama, kuyikukhala kubonisa ukuthi intengo yezinto isikhwele kakhulu, iholo esilihola selingaphansi kwesizinga sobuyanga, ababalisi sebengabayanga. Izikolo ziyavulwa kuviki elizayo. Njengababalisi sifuna ukuthi uhulumende eqale ekhuphule iholo lwethu lube yi-$540 before sihambe ezikolo. Kungela lokho asenelisi ukuya ezikolo.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Linia Nkiwane, umsekeli kamgcini sihlalo esigabeni seMidlands enhlanganisweni yinye.
Ngikhuthazalela umphakathi ukuthi kusasa ngolwesihlanu mhlaka 29 April sibe sigqoke ezimnyama. Lapha sifuna ukutshengisa ilizwe ukuthi siyakhala. Abantu kabasakwanisi ukuqhubeka ngezimpilo ngenxa yokuthi akusaphileki ngokuphela okwenza ama-prize. So ngiyakhuthazelela wonke umphakathi ukuthi kusasa sigqoke okumnyama, sitshengise ilizwe ukuthi hayi thina siyama and asivumi isimo esesenzakala khathesi.
Unkosikazi Ruth Siwela ongumzali olabantwana abasaya esikolo uthi uhulumende kufanele abone ukuthi izisebenzi zakhe zihola imali eyanelayo ukuze zingahlali zikhonona njalo nje.
Ukustrayikha kwababalisi akukutsha, so uhulumende ufanele laye abone ukuthi izisebenzi zakhe zileholo elanelayo. Imali eholwa ngama-civil servants ebuhlungu ngoba ibhondi liwa ivalwe nsuku zonke. By the time beyithola vele yabe singasathengi lutho. Ongcono ukuthi uhulumende engxenye abaphe vele imali yonke iyi-forex ngoba ngaza kwezi salary ngebhondi izakuwa vele ivalwe. Yikho sizagcina sibona ukuthi ama-strike khona la amatisha azahlala ekhona and abantwana babagcina bengafundi ngendlela eqondileyo.
Isikhulumeli sogatsha lwezemfundo uMnumzana Thawungana Ndoro walile ukuphendula imibuzo ephathelane leholo lababalisi, kodwa usanda kwethula umbiko othi izikolo sezilungele ukuvula kuviki elizayo.
It's all systems go on Tuesday, the 3rd of May, as the schools open for the second term. All protocols are in place for the prevention and management of COVID-19 in our schools.
Konke sekulungele ukuvula kwezikolo mhla zintathu kuNkwenkwezi, lapho kuqala ihlandla lesibili. Zonke inhlelo sezibekiwe ukuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 ezikolo. Sithanda ukukhuthaza njalo abazali bonke ukuthi balungisele abantwana ukuvulwa kwezikolo.
Umphathintambo wogatsha lwezisebenzi zikahulumende, uMnumzana Paul Mavima, walile ukuthatshwa ilizwi, kodwa uthe uhulumende kalasikhathi eside ekhweze iholo lezisebenzi zakhe. Lokhu kwenziwe ngenyanga kaNhlolanja lonyaka ngesilinganiso sokungamashumi amabili ekhulwini i-20%, lokuba enye ingxenye yeholo abazayethola ngedola leMelika engaba likhulu lamadola i-$100, kanye lokunanzelela ukwehlukanisa kweholo lezisebenzi kuhambelana lezicoco abalazo zokuhlala emsebenzini kanye lemfundo. Izisebenzi zikahulumende ziphinda njalo zithole amadola eMelika angamashumi ayesikhombisa lanhlanu, i-$75, ephathelane lokusebenza phakathi kwe-COVID-19. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Ochiwenga ekhuluma emhlanganweni wabosomabhizimusi embukisweni weZimbabwe International Trade Fair izolo kuthe akulasizathu sokuba intengo yempahla ikhuphuke. Wengeze ngokuba uyananzelela ukuthi i-COVID-19 kanye lempi ephakathi kwele Russia le-Ukraine kungabe sekudale ukungahlaliseki kwentengo yempahla, kodwa isimo seZimbabwe siphehlwa yikungaziphathi kwamabhizimusi ngokucathamela ezomnotho welizweni. Uqhubeke ethi amanyathelo afakwe libhanga elikhulu lelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe, RBZ, okwengeza umthelo ozalwa izikwelede kanye lokwehlisa imali esetshenziswa nguZulu elizweni kuzindlela ezitshengisa ukuzimisela kukahulumende ekwehliseni intengo. Ubuye wakhuthaza osomabhizimisi ukuba basebenze ndawonye lohulumende ngokulandela amanyathelo alesithunzi kwezamabhizimusi kanye lokuthiyana lomkhuba wokukhweza intengo mahlayana. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso yelwela ilungelo labongi abasebenzela umunicipala yeZimbabwe Rural and Urban Councils Nurses Workers Union bakhuthaza abaqhatshi ukuba nabalandele ukwenziwa nguhulumende ukutholisa izisebenzi zakhe ingxenye yeholo lazo ngedola leMelika okunganceda ukwehlisa inhlupho ababhekane lazo. Ngentathelo zendaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo iza ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukunanza usuku lokuqakathekisa izisebenzi emhlabeni jikelele olwe International Workers Day ngensonto mhla ka 1 Nkwenkwezi. Umkhokheli weZimbabwe Rural and Urban Councils Nurses Workers Union uMnumzana Simbarashe James Tafile Nyika uchasisa ngenkuthazo yabo le.
Currently, rentals are being charged in US dollars, and also other food outlets are charging US dollars. If you go in the supermarkets, you find other supermarkets are actually charging the black market rates, and this is making it difficult for the workers.
Kunje imali zama rent zihlawuliswa ngama US dollars. Abathengisa ukudla benza lokho ngama US dollars. Lokho kusuka kube nzima kuzisebenzi.
Kwasekelwa ngenye ingcwethi kwezomnotho elizweni uMnumzana Masimba Manyanya, owake wasebenza ebhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank of Zimbabwe.
Just look around the community and get basic facts from what we observe as human beings, the circumstances in which our fellow human beings are surviving. Access to bread, for instance, or access to millennial salt, sugar, those kinds of things.
Ukukhangela nje emphakathini ukuze umuntu uzwisise ukuthi abanye bethu abaphila kanjani, khona ukwanelisa ukuthola isinkwa nje loba ukuthola yona impuphu sekuzima kakhulu.
Unobhala jikelele enhlanganisweni elwela ilungelo lezisebenzi eye Zimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, uMnumzana Jafet Moyo uthi inhlupho ezibhekanele izisebenzi ezihlala zikhala ngazo zingalungisiswa kuphela uma uhulumende osembusweni labezombusazwe bengazinikela ukulungisisa umnotho welizwe.
Kungaba lula nje nxa singaphakamisa ezomnotho phakathi kwelizwe lakithi. Kungaba lula sibili ukumangalisa imisebenzi kayitholakala eZimbabwe, ama-opportunities kayitholakala eZimbabwe.
Uqhubeke umoyo ethi kuningi okungenziwa nguhulumende ukuthuthukisa impilo zabantu elizweni.
Thaluba siyaqondisa phela kumbe siyakhangela ukuthi lona idola lethu lingaba lohlonzi ngayiphi indlela. Yikho okuqakathekileyo ke.
Uhulumende uhlezi esithi akenelisi ukutholisa iholo lezisebenzi zakhe ngedola leMelika njengalokho ezihlezi zikukhuthaza ngoba engelayo imali eyenelayo yakwamanye amazwe. Kunyanga esanda kwedlula uhulumende uthi uzamile ukuba leyinye ingxenye yeholo yama-allowances aseyitholisa izisebenzi ngedola leMelika kodwa zona zithi lokhu akweneli. Zikhala ngokuthi lokhu akusinto engenziwa kwesikhathi eside ngoba lezi kuzimali ezilakho ukumiswa yiloba yisiphi isikhathi. Abalwela amalungelo ezisebenzi elizweni jikelele bakhala ngokuthi iholo lezisebenzi zonke ezikuhulumende lakumankampani azimeleyo lokhu elincipha mihla ngemihla ngenxa yokukhuphuka kwentengo yento yonke elizweni oqalisela ekuqongeni kwentengo yamafutha ezimota. Izisebenzi zikhala nje ngokuncipha kweholo ngaphambilini kokunanzwa kosuku lwezisebenzi emhlabeni jikelele olwe-International Labour Day. Lonyaka usuku lolu lunanzwa phansi kwendikimba ethi United Workers for Social and Economic Advancement. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Bala jikelele womanyano wamazwe omhlaba we-United Nations mnumzana Antonio Guterres wethekelele ele Ukraine namhlanje lapho athi abantu makhaza yibo abathintwe kakhulu yimpi eqhubekayo kulelo lizwe elahlaselwa ngele Russia. Mnumzana Guterres ufike emadolobheni agoqela iBorodyanka, Irpin leBucha lapho watholakala imizimba yabantu makhaza ucatshangelwa ukuba nababulawa libutho leRussia elalikuleyo ndawo. Uthi United Nations izaphathisa abantu ngoncedo olujiyeneyo. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelele ukwethula umbiko ngoncedo ilizwe lakhe elizalunikeza ele Ukraine. Ngokuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Angleston Sibanda ingcwethi ecubungula izombusazwe.
Le impi eRussia le Ukraine inzima ukuthi singathi inga elizanqoba yilipi ngoba mina vele kokuqala kangikholelwa ekuthini abantu kumele baze badubulane babhombane babulalane bengabantu kwakufuza ukuthi vele kokuqala kuhlaliswane phansi. Nxa sikhuluma ngokuba justified kwempi kufana lokuthi besikwazi vele embalini ukuthi kwakule NATO kwakule Warsaw Pact kwakuvunyelwene ukuthi abe NATO bangayeqi imingcele bengena kumazwe ayekade engamazwe ayengawe Soviet Union isabambene. So kwenziwe ngabo Melika labo Polama labangane babo abe NATO ukuthi bayetholakala bebasumlilo befusa induku zabo kumakhelwane weduze leRussia bekuvele kungaqondanga ekuqaleni. Kasithi thina ngo-1961 kwaba iRussia la i-US isase i-Soviet Union yathatha layo yafaka izikhali zayo eCuba 91 miles from America. EleMelika kwaba lo msindo omkhulu kakhulu lapho kwathiwa i-Cuban Missile Crisis. Lanamhlanje eleMelika alikho happy, alijabulanga ngeVenezuela. Leli America kalijabulanga ngeArgentina angamazwe akholwa kumfundiso zesikhomanisi ezivela kwele Soviet Union. Kanti manje nxa yona iMelika yona ingekho he ingajabuli ngabo makhelwane bayo abadla le Russia yona ifunelani ukuthi iRussia ijabule yona nxa isidla lamazwe anjengabo Latvia labo Georgia khona ngale labo Ukraine kuyafanana into lezi. So kwakuvele kumele ukuthi kungafiki khona apho bekumele ukuthi kukhulunyiswane. Nxa belokhe beqhubeka besenze njalo, baqhubeka labo futhi abe Russia bezigwaza ngowabo, abe America, I mean, lamanye amazwe bezigwaza ngowabo, ngoba iRussia kungani impilo ibeyilungiselele. Kade sebevala ama igasi ukuthi ingafiki ePoland la kubo Hungary. Kuzaphambanisa abantu makhaza abangalani lempi, kanti ngabakhokheli nje okumele ukuthi bahlalisane phansi bakhulumisane.
Lo ngumnumzana Angliston Sibanda, incwadi ecubungula izombusazwe limuzwe ixoxa lapho ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Kulive talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazane ukumelana nale nhlupho ababhekene nazo empilweni. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Uhlangothi oluphenya ukusetshenziswa kwemali ekolijini leBoston University ule Global Development Policy Center luthi lehlile izinga eleChina eluboleka ngayo imali amazwe akuzukazi leAfrika ngesikhathi kukhala ubhubhane lweCOVID-19. Uhlangothi lolu luthi izikwelede eziphiwa amazwe atshiyeneyo okuzukazi leAfrika zehle ngokufika phose amabhiliyoni amabili, $1.9 billion, ngomnyaka ka-2020. Umongameli Joseph Biden ucele namuhla ukuba idale leCongress livumelane ukunika ele Ukraine imali edlula amabhiliyoni angamajumi amathathu lantathu, $33 billion, yokuthenga izikhali zokulolonga ibutho, ukuvuselela umnotho wakulelo lizwe kanye lokunceda abantu abathwele nzima ngenxa yokuhlaselwa ngele Russia. I-Associated Press ibika ukuba uBiden wethule lokhu namhla eWhite House lapho atshele khona intatheli ezindaba ukuba ele Melika selinike ele Ukraine imali edlula amabhiliyoni alitshumi lantathu, $13.6 billion, kusukela ngesikhathi kuqhamuka impi kulelo lizwe.
Ukungaqhubi umhlangano wokukhetha inkokeli yebandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change owe-Congress phambilini kokhetho lomnyaka ozayo uka-2023 sokudale ukudabukana kwemibono kubadlaleli. Abanye ngabathi lokhu kutshengisa ukungabi lomkhuba wombuso kantando kaZulu, abanye besithi njalo kumele ungenziwa lomhlangano ngoba uzaletha ingxabano kubadlaleli lona ukhetho soluseduze. Ukuhlaziya lolu daba, uChris Gande weStudio 7 uxoxe labakungula uzombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu endawonye nesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu onguye osumulala ingxoxo. Umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu ucubungula ezombusazwe limuzwe xoxa endawonye lesiphathamandla sebandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu loChris Gande weStudio 7.
Njengebandla elithi iroadmap yethu iclear, ama-signpost ethu aclear, siyakwazi lapha esiya khona. Sile leadership esithi thina yi-interim leadership, caretaker leadership ebambileyo until ama-elections. Siyakwazi ukuthi akhona amanye amabandla, bakhona abanye abe-state, bakhona abanye abangafuniyo ukubana ibandla leli likhule, ababengacabangeli ukuthi ibandla leli lingakhontesta i-election njalo liphume ngempumelelo aphuma layo. Abakhangelele njalo ukuthi leli bandla kumele lihambe ku-Congress. I-Congress iyayazi ukuthi ivele iyadivide abantu kunzima ukuthi wenze i-Congress, baze khona ababefuna omunye abaye befuna omunye ukuthi ihile lesiya ku-election. Kodwa esizakwenza ukuthi we will unveil i-leadership, a new leadership ezabe iyenzwe through consensus.
Okay, hayi kuyezwakala. Nanto ke udaba umnumzana Ndlovu uthini wena ngalo?
Hayi, lokho nje vele I think even naye uChabanga uyazi ukuthi uyaziphikisa mayethi yena iCongress ihlupha ngokuthi lo munye uyabe efuna wakhe noma yilibizo ledemocracy lelo. Ma kungasayenziwa ke kulevel yeparty, abantu bayazibuza abathandi democracy asebekhathele ngokungabi khona kwekazibuse kuthiwa ngizibuse ngesiNdebele eZimbabwe. Ma bebona laba abasithembisi kusasa beveza izinto ezifana nakhona okho abakwenzayo ukuthi bathi abafuni ukuthi uyasho mpela yena ukuthi omunye uyabe efuna omunye naye efuna omunye kuyadivida. Kwenzelwani Thabanga ukuthi abantu bafoswe ukuthi bangabi divided? Because i-division vele yiyo into ezalwa yidemokrasi. Umgabe mayebuye vela empini wazama ukufosa i-one party state ngaseneso ispirit ngawona lowo moya wokuthi abantu baba-divided, akubi le-development efundiswa amazwe afana nabo-Cuba and so on. So siyesaba after ukudubeka ngabantu beZimbabwe bedubeke kangaka ngaphansi kwezanu ukubona amabala balabala yezanu PF izimo isiqala ukuvela kini besesaba nje ukuvula ispace kube-democracy and dikhathe ne-risk yenale ukuthi vele kuyabakhona i-division, kuyabakhona ukuphikisana kwabantu, which is okuyinto engekhoyo eZimbabwe esiyidingayo ukuthi bekhona. So i-party ma isehluleka ukupractisa lokho at party level, siza kubona njani sekubusa ilizwe?
Nanko ke umbuzo mnumzana Chabanga.
Okumele kube kliye, ayisikho ukuthi i-party kayifuni i-democracy. Inkomo ziyahlabana esibayeni, akutsho ukuthi inkomo zingahlabana esibayeni, ayisezo nkomo zabomaphela so nkomo zakoThabanga. Ziyahlabana zeqe enye esibaya, kusasa uyavuka uyifakele esibayeni kumbe uyifakele isigodo kumbe iketani ukwenzela ukuthi ingazeqe isibaya. Olesikuthongo ukuthi we need guided democracy. Siyaku-election. I-democracy yona ngokwayo ningayiyekela lisiya ku-election, it results into anarchy. Besiyenzile i-democracy siqalisa lapho esavela khona ngo-1999 ama-leaders ekhethwa ngabantu. Siyakwazi ukuthi liyaze liyefika to another congress yilokhu li-divided, abantu belokhu beyila ama-holes, abanye belokhu bele-belief yokuthi sasifuna u-A, abanye belokhu bele-belief yokuthi sasifuna u-B, kuze kuyethatha i-5 years. And thina sikutshongo ukuthi i-election is only 12 months. 12 months in unyaka osisele kuphela ukuthi siye ku-election.
Mnumzana Ndlovu, manje wena ngokubona kwakho ubona ungani lokhu ukungabi le-Congress kungabangela na ukuthi abanye abantu bagcine bengavoteli ibandla le-CCC?
Kakhulu ngoba sebesesaba. Remember, asikhumbuleni ukuthi ezinye zezizathu zokuya empini kwabantu abamnyama kwakuyikungavunyelwa ukuvota. Izizathu zaziyizenezo ukuthi abantu abamnyama abafundanga bazokhoza i-confusion, bazovotela abantu abangayisubo balimaze inkokheli yelizwe ngokungafundanga kwabo nokungabi civilized kwabo, badiswa ukuvota. So i-reasoning ucabanga kwe-CCC manje, and uyaziphikisa futhi yena uChabanga athi yena ngo-1999 sabona okutho ukuthi bayakwazi ukuthi abasophathi entsha mase becabangisisile kahle kahle. If kuyukuthi sesaba labantu size sibabize inkomo, kumele sizibuze phela uma sikhuluma ukuthi ama-metaphors esiwasebenzisayo avela kuphi, ukuthi zizahlabana esibayeni kumele sizibophe. Ababoshwa abantu ku-democracy babeboshwa ngesikhathi sokuncindezelwa, beboshelwa khonokho ukufananiswa lenkomo ukuthi abacabangi, yikho-ke bazokhoza i-chaos lento ezifana lezo. Umuntu omunye ocabangisisayo usecabanga manje ukuthi njengoba ubuza kanti kambe abantu abasingabavotela bazoyisusa phela ilizwe from le into esikuyo manje basise kwelinye. Bona beveza ama-science awe-colonialism, awezanu, awokudelela umuntu nokungamthembi ukuthi ule ngqondo uza vota ngendlela efaneleyo.
Bayakhala eZimbabwe kulandela ukutshona kukaSomahlaya olodumo uClive Chigubu okhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Umteni kaKiyavi uthi uSomahlalo ubhubhe namhla kobulawayo kulandela ukugula kwakhe okwesikhatshana. UKiyavi umuntu obekwazi ukwethulela uZulu akucabangayo sonke isikhathi.
Stop listening to what every Jebele guy says, because sometimes what a manga. I saw this guy breaking a passing umfazi umele ukuguqele. Last night my wife crawled for me. Yeah, umfazi wamguqela because umfazi wasithi phuma kushaye.
Uyakhala uMothusi Bashimane Ndlovu, waziwa ngegama lokusoma elithi Madlela Sikhobakobo.
Ayikho into yokuhlungu njengokubona umntwana omncane osakhulayo edlula masinya. Kuke kuthiwe khona hayi makudlula umuntu omdala, hayi kuthi hayi uphilile impilo uyibonile. Manje ma umuntu ezadlula ngicabanye wazini is early 30s if I'm not mistaken. Into yobuhlungu kakhulu. Sikhala nomndeni wakoChigubu kakhulu. Sithi akalala umfana aphumule nanoma ehamba emasinya. Kodwa ke akusiyinto esidecidayo ukudecide izulu, ayikho into esingayenza. Sitha kaphumule umfana.
Uyakhala njalo uRobert Dube uSomahlaya olezicoco ezimbalwa.
Kwehle ifu elimnyama silahlekelwe ngomunye wethu. Njengathi thina sisuka industry eye entertainment abade bengo MC uSomahlaya ama comedian sifana labantu asebekhitshwe omunye umhlubulo. Ayikhulumeka indaba yomfana lo ibuhlungu kakhulu. Besicabanga nje ukuthi ngokungezwa kuhle nje njengoba nje umuntu yakagule uzalu lama la yabe ngcono njoba kwabasesibhedlela wabuya waphuma.
Umculi olodumo uNomathamsanqa Nkwali Mkhwananzi laye uthi
silahlekelwe kakhulu ngokuthiwa umfowethu uClive Chigubu. Ngimbonile nje 4 days ago wese ubuhlungwini. Yikho mina ngathi angeke ngithi kulula ukuthi ngo-accept, but ngimbonile ukuthi besizibuhlungu obungakanani. Ngicela kuhulumende abaphathi bezibhedlela ukuthi at least abantu bakwanisa ukuthi bathole usizo kusesele sikhathi, ngoba it seems weleke ehambe phenduke engatholi usizo.
UThandeka Ncube ole nkampani ye-Events with Thandi udabukile okumangalisayo.
Silusizi kakhulu ngokulahlekelwa ngumfana lo. This guy was so talented. It's such a huge loss for uBulawayo as a whole. Besihleka besikholisa laye umfana besimjayele kakhulu, and we could see his star rising.
UThandidlana umculi owaziwayo owakoBulawayo ukhala ngokuthi abantu behlulekile ukunceda uKiyavi ngenxa yokuswela imali.
Inhliziyo ibuhlungu kakhulu ukuthiwa ngubhuti wami uClive Chigubu ngendlela asishiye ngayo. Okubuhlungu kakhulu ukuthi asenelisanga nje ukuthi simeseke, asilamali.
UClive ubeselesikhatshana esenza umsebenzi wakhe lo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingokhiphi Sidube.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrica okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele, laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Qhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Singekehle kanye sihlobo wothi esikhangele ezinye zezindaba ebesikhokhela. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isicebise uZulu ubanagqoke okumnyama kusasa ngolwesihlanu njengendlela yokutshengisela ukuhlukumezeka ngentengo yempahla elokhu ikhuphuka nsuku zonke. Abenhlanganiso yeZimbabwe Rural and Urban Councils Nurses Workers Union bakhuthaza abaqhatshi ukuba nabalandele ukwenziwa nguhulumende ukutholisa izisebenzi zakhe ingxenye yeholo lazonke idola leMelika. Bayakhala eZimbabwe kulandela ukutshona kukaSomahlaya olodumo uClive Chigubu okhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane. Silugqiba-ke lapha uhlelo lethu lalamhlanje oluvalelisayo uPraxedes Jeremiah City. Asidibanini ngo-6:30 kusasa ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa iindaba zethu lela ngokuzilalela ebulenjini ku-www.facebook.com voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.